Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 gumiguru kana kuti October 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vacharambirei vachipembera nepasi rose vachiti tisu takakunda pasarudzo. Kana vakakunda ngavachivaka nyika vaende kumberi.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inokurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti asaramba achitaura zvinopesanisa vanhu munyika.
Asi vacho vari kunzi ndo vari kupiwa upfumi, havapindi pasi ipapo, vanoendesa vana vevamwe ivo vanenge vari kunze. Vavadzikisa pasi ipapo, havasi kuita zvinofanira kuti zviitwe.
Sangano reCenter for Natural Resources Governance rinokurudzira hurumende kuti izivise mazita evaridzi vemugodhi weBay Horse Mine kuChakari wakafira vanhu vazhinji nemusi wechishanu.
So tinoda kuti tiite ndava neall stakeholders kuti we need to find a solution, a short to medium term solution kuti tidilene nyaya yekuwana cost and water supply.
Meya vechitungwiza vaLove More Michael vanoti vachashedza musangano mukuru kukurukura pamusoro pekuwanikwa kwemvura yeguta rechitungwiza nezvimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro wenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mashoko ari kukandiranwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kukonzera ruvengo mukati mevanhu munyika. Vanoti kubva zvaitwa sarudzo mamwe mapato zvikuru ezanupf nebato rinopikisa retplc ari kutaura nenzira inoratidza kuti hapana bato rinoda kuti munyika muite hurukuro kugadzirisa boboto riripo rekuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Vaimbova munyori mukuru musangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanoti pane zvinogona kuitwa mukugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika, vachiti veruzhinji vanofanirwa kuva nechekuita munyaya iyi.
Hongu vahwande, pane zvakawanda zvinogona kuitwa uye zvina vanhu vakasiyana-siyana. Ini ndinoona zvikamu zvina zvezvatinogona kuita munguva inotevera iyoyo kuti tigadzirise nyika. Chokutanga ndechokuti ava vari kunzi ndivo vakakunda pasarudzo, ngavachitungamira nyika tivone vavake vanhu vose vawane raramo. Ndo zvavakasarudzigwa kana vachiti ndivo vakasarudzwa, handizvo here? Vacharambirei vachipembera nepasi rose vachiti tisu takakunda pasarudzo. Kana vakakunda ngavachivaka nyika vaende kumberi. Chechipiri ndechekuti kukunda sarudzo kana kuti unzi ndiwe wakakunda zvine basa rakakura zvikuru, nokuti kuti uvake uchinda mberi unofanira kubatanidza vanhu vose munyika. Confusion imwe nguva yatinoona ichibuda kuhutongi hweZANU-PF ndeyokufunga kuti kubatanidza vanhu kuita government of national unit kana kuti mamwe mastructures anopropozewa navanhu.
Kuita izvi vanofanira kutangira papi, Dr. Mutata?
Kubatanidza nyika kunotanga pakuti mapato anopikisa ane kodzero yokurarama uyezve ane kodzero yokubatsira kuvaka kuvaka nyika. Mapato anopikisa havazi vavengi venyika. Panoda kuti hurumende ite recognize the right of multi-party democracy. Daidzai mutungamiri weopposition avemo muparamende imomo. Sunungurai vose vasungwa vakasungigwa zvematongerwo enyika. Pedzai huori.
Zvinoitwa sei izvi, Dr. Mutata?
izvi zvinoitwa kana nyika ichigara pasi nokutaura kuti nhamo dzinokonesa kuti tinde mberi tose ndedzipi. Ichi chakwende chiri kuhurumende yeZANU-PF kuti tidzokere zvinhu tinormalize ukama hwamaZimbabwe. Chetatu ndechekuti mapato anopikisa asi zvikuru batore CCC rinova ndiro rakahwina muparamende pachikamu chepiri. Vanofanirawo kutenderana pachavo kuti vodini nesarudzo idzi dzavasina kugamuchira uyezve dzisina kugamuchigwa navashori vakawanda. Nhamo inogona kuitika ndeyekuti vanogona kupedza nguva vachichema kusvika 2028 vasina zvavanoita. Asivo vanogona kuita zvose zviri pamutemo kuratidza kunyunyuta kwavo kusvika vanzwika. Asivo vane basa guru zvikuru rokuratidza uko kumakanzuro kwavakakunda kuti ivo vanogona kutungamira zvakanaka uyezve vanogona kuita basa rakanaka. Muparamende vanogona kubatsira kuti miteme yedu igadziriswe kuti utungamiri neutongi hwejekerere husimbe munyika yedu. Vane basa zvikuru rokubata kuti mapato anopikisa ave nechiremera mukati menyika yedu.
Dr. Mtata, ko veruzhinji vangaitei? Vangabetsera papi uye sei?
Chechina uyezve chokupedzisira ndechokuti vanhuwo zvavo maordinary Zimbabweans vanofanira kuona kuti matongerwo enyika haze mapato anopikisana chete, haisi nyaya yepartisan politics. Musi wa 2 September 2023 takaita musangano nevanhu vanosvika zviuru zviviri mazana maviri 200 tichiongorora zvanga zvaitika pasarudzo chiti ko zvino isu sevanhu wonje toita sei. Tikatenderana kuti kukanya urangano matare akadai anofanira kuramba achindwa mberi. Saka tichadokoka rimwe dare musi wa 12 October 2023 kuti tirambe tichiita nhaurirano yevanhu kana kuti yatingati People's Conference reimagine Zimbabwe kuti tigogona kuramba tichikontributa pakuvakwa kwenyika tichienda mberi. Utongi husakarurama hunogona kupera, asi hahugoni kupera kana vanhu wonje vasingatambi umwe noumwe jana rake. Ndizvo zvandinofunga avahwande.
Mutauriri avo vange vari Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunhare kuGeneva, Switzerland nestudio 7. Asi mutauriri webato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munhu anozvininipisa uye ane rudo sezvavanogara vachikurudzira vanhu munyika.
Asi ini nemi nenhuri yose yeZimbabwe, chokwadi chedu senyika mazera tinochiita ndeyekuti vaMnangagwa mutungamiri akazvininipisa ane rudo anokurudzira kuyanana nekuchengetedzana. VaMnangagwa havazvitutumadzi, havatuki vamwe vavanopikisana navo. Vanoita basa rokutuka nokutiropodza tese tinozviziva kuti ndeve Triple C. Mavhidhiyo akazara pasocial media dzese vachitaura mashoko akashata ekutsoropodza nekutuka nemunemo. Chero mukaenda chero patwitter yavamunangago munowana kuti vanhu vetriple C vanenge varipo havapinduri kana nhau imwe yekuvakwa kwenyika inenge yataugwa. Vanongovapo vachituka nokutsoropodza, asi hakuna musi umwe chete unopindura vamunangagwa. Saka isu tinokurudzira vana veZimbabwe kuti isu ngatiteedzerei hunhu hwapurezidendi wedu vamunangagwa. Tive tinofamba murudo, tive tinofamba mukuyanana, tive tinofamba mukuchengetedzana mune zvakanaka. Ndatenda.
Mutauriri webato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7. Hurumende iri kukumbira rubetsero kubva kumakambani emigodhi mudunhu reMashonaland West ichiti inoda rubetsero rwekubudisa gumi revanhu vanokorokoza vanofungidzirwa kuti vakatsindikirwa pakadhirika mugodhi wavaishanda vari weBay Horse Mine kuChegutu. Bepanhau reNewsday rinoti gavhuna weMashonaland West Amai Marian Chombo vanoti vanhu gumi vanozivikanwa kuti vakafa uye mitumbi mina yakawanda dzawanikwa. Vanoti zvekare havazivi kuti vanhu vangani vari mumugodhi uyu, vachiti vakaudzwa kuti vanogona kupfuura makumi mana nevaviri. Sangano reNatural Resources Governance rinokurudzira hurumende kuti ibudise chokwadi chose pamusoro penjodzi iyi. Mukuru wesangano iri Vafarai Maguhu vanoti hurumende inofanirwa kubudisa chokwadi chose kusanganisa mazita evaridzi vemigodhi uyu, vachiti madzisawira ehurumende havasi kutevedzera mitemo yakadzikirwa kuchengetedza upenyu hwevanhu vanochera zvicherwa munyika.
Dambudziko ii hurumende nechikonzero chekuti ndivo vari kukurudzira zvinhu zvakaita sekuti mapoliticians vatore migodhi kwavari vari kuti it's empowerment, kupa upfumi kuvatema. Asi vacho vari kunzi ndivo vari kupiwa upfumi, havapindi pasi ipapo, vanoendesa vana vevamwe, ivo vanenge vari kunze. Vavadzikisa pasi ipapo havasi kuita zvinofanira kuti zviitwe kuti mugodhi unge wakasimba, pasave nenjodzi kuupenyu hwevanhu vanenge vari pasi ipapo. Pane zvekare nyaya yemapila anenge akasiyiwa nevarungu pavanga vachichera. Varungu vaichera vachisiya mapila anosara akasimbisa ground pasi apa. Saka vatema kana vapinda pasi ipapo vanochera nemapila iwavo. MaChina zvekare ndo zvavari kuita, vari kuchera mapila iwavo. Dzimwe nguva vanozova replace nemapranga kana kuti vanozovaka nezvidhina. Asi structure inenge yatova weak, vanhu vanenge vatova munjodzi.
Mhosva inofanirwa kupomerwa ani apa vaMagu?
Tiri kuona chifederation chahenireta Rushwaya ndo chiri kumiramira ipapo, asi varidzi vemugodhi vanonzi vakatiza pavakaona kuti mugodhi uyu wawira, vanhu vafa, vakabva vatiza. Tiri kuona vana Henireta Rushwaya ndo vamiramira ipapo, zvoreva kuti varidzi vemugodhi ivavo inhengo yeZimbabwe Miners Federation, inova federation yemakoronyera, federation inoshanda nana Ubert Angel. Ndo gold ramunozonzwa kunzi gold regold mafia, ndo mafia yacho vana Henry Tarshwaya vamuri kuona vari pamugodhi ipapo. Saka idambudziko guru rekuti hurumende yabatwa nemweya wechikorokoza, ende nekuda kwaizvozvo tiri kurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda, nekuti hurumende chairi kuda chete igoridhe. Kuti racherwa sei, zvinorevei kuenvironment, zvinorevei kuupenyu hwevanhu havana basa nazvo. Kupenha longa vanhu vari kungofa nanhasi uno, vanhu vari kufa vachiendeswa pasina asikotisa kupwanya vachifa. Vamwe vanofa nekuti vashayiwa oxygen chaiwo pasi ipapo, vodzika vosvika vofira ipapo. So idambudziko rehurumende yabatwa nemweya wechikorokoza, kuti paifanira kunge pachienda mainjiniya vachitarisa kuti vanhu vari kushanda zvakanaka here. Mainjiniya haachatodi kuonekwa nekuti vanonzi vanokanganisa basa. Saka ndo zvatiri kuona izvi, ende pacharamba pachifiwa yekucheguto haisi kupedzisira, zvicharamba zvichingoitika kusvikira hurumende yaakuti iyo ngatiitei zvinofanira kuti zviitwe chaizvo. Munhu wese haafaniri kungoita emaina.
VaMaguru, chii chingaitwa kuti uwandu hwetsaona dzakadai hudzikiswe?
Vanofanira kuongorora vasati vapa rezinesi kuti munhu anokodzera here kuti apiwe rezinesi. Pagore pagore migodhi inofanira kuti itariswe kuti yakachasimba here, kuti vana vevamwe vadzike vachinochera goridhe iroro, kuti vamwe vagopfuma nazvo. Uyewo zvekare nyika inenge ichifanira kuti izive kuti varidzi vemugodhi iwoyo ndivanani, mazita avo ndivanani, madirectors emugodhi iwoyo. Hazvifaniri kuti zvitsvairwe pasi pekapeti. Tinofanira kuti vazive vanhu ivavo, ende panofanira kutoitwa ongororo yakasimba, nekuti hadzisi mhuka dzafa idzi, vanhu, vanhu chaivo chaivo vane mhuri, vanhu vane mazita. Saka panofanira kuti paitwe ongororo kuti chii chakamboitika kuti mugodhi iwoyo usvike pakuwira, ende mhuri dzine vakatisiya dzinofanira kupiwa compensation yekurasikirwa kwavakaitwa nevadikani vavo nekuda kwenegligence yevanhu varidzi vemugodhi iwoyo. Havafanira kungoregedzwa vachingomhanya voita kunga vasipo, kana kuti vanhu vanga vari kungokorokoza vari vega. Kune varidzi vegoridhe ivavo, tinoda kuti tivazive mazita avo.
avo vanga vari mukuru weNatural Resources Governance vafarai maguhu vari parunare neStudio 7. Tatadza kubata gurukuta reMashonaland and West amai Miriam Chombo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa. Meya veguta rechitungwiza vaLove More Michael vanoti vari kuronga musangano mukuru wekukurukura nyaya yemvura muguta rechitungwiza. VaMichael vanoti kushayikwa kwemvura muchitungwiza kunokonzera kuti vemabhizimisi vasaunza mabhizimisi avo kuguta iri, vachiti ivo nekanzuru yavo vari kupindudza mashandiro ekanzuru zvikuru sei munyaya yekuwanikwa kwemvura zvehutano nekutakurwa kwemarara, uko vanoti kuri kusvibisa zita rekuta ravo.
Nyaya yedu tichatanga kumeka shuwa kuti chitungwiza iwe nzvimbo inozikanwa kuti iri nzvimbo ine clean environment. Chazvoreva ndezveizvi kureva kuti muchitungwiza nyaya dzemarara oro uchapa uyanga tida kuti lani nyaya haichina. Marara toimprova from kutakurwa kwavo from 1 day to 2 days madhamba tidi kuaona muchitungwiza, marara kurasirwa pese pese hatisingachadi kuzviona, so tive tichigara muguta rakashongedzeka. Tobva ipapo tine nyaya yekuti tivandudzoka agenda yedu yebuild back better. Tine mafacilities yedu, maclinics, zvikoro zvedu tizvivandudze zvive zvichikwanisa kunge zvine maservices. Like for example kana tiri kuhealth, nyaya yeprimary health care inofanira kunge iri accessible kuvanhu, tichikwanisa kumeka short zvikwanisiro zvinotarisirwa nevagari vazviaccess. Tine nyaya yekuti tichange tichipusha nekugadzirisa nyaya yemasystems in place. Kuti kanzuro yevanhu tida kudigitaiza kanzuro yedu, maservices edu tida kumeka sure kuti taadigitaiza so that tinominimiza nekumitigeta nyaya dzecorruption. Tiplug maloopholes kuti kanzuro yedu vanhu vanyatsonzwisa kanzuro yavo vave nechivimbo nayo. Izvi tikura kuzvitira kuti tisimudzire nekuvandudza nyaya dzetransparency neaccountability. So tichadhila nenyaya yemarara, tichadhila nenyaya yekuti nyaya yemarara tinoda kuti tivandudze guta redu kunge rakachena. Tichadhila nenyaya yekusama systems in place yekuti hakuna anokwanisa kumanipulata zvinhu zvekanzo. Tichavandudzawo nyaya maclinics edu atinawo nekuvandudzawo nyaya yetransporting system kuti there's a lot of congestion muno muchitungwiza. Tichazama kuti tishande tichivandudza, uyezve tida kuchinja culture maitirwo ezvinhu pachitungwiza. Vanhu vanofanira kuziva kuti no, we in the public service. Public service tirimo mukuseva vanhu, hatimo mukuda kuzviseva isu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti tinge tichishanda tichichinja the way of doing things, tikwanise kuunza or kuinculcate a new culture mukuita kwezvinhu zvedu.
Meya Michael, mwedzi uno waOctober chii chamakanangana nacho imimi nemakanzura enyu echitongweza? Ndezvipi zvamuri kutarisana nazvo kuita mwedzi uno waOctober?
Muchaona mumazuva mashoma shoma anotera mwedzi, tira kuita tine maindaba maviri atira kuita akanangana nezvinhu zviviri. Chekutanga munoziva chitungwiza 43 years after independence, uyezve iri nzvimbo ine the third largest urban population munyika, haina its own source of water, ikurarama nokupuhwa neHarare. So tida kuita a water indaba kuti we need to have a lasting solution kunyaya yemvura, nokuti nyaya yemvura ndomuri kunobereka mamwe matambudziko akafanana nenyaya dzeperennial sewer problems. So tikange tisina constant water supply, the problem yeperennial sewer problems haiperi. So tida kuti tiite indaba ne all stakeholders kuti we need to find a solution, a short to medium term solution kuti tidhile nenyaya yekuwana cost and water supply. And apart from that, tidhila nenyaya pose kuzova munoita nyaya yemvura. It's one of the mapu factors ano attractor even munhu ada kuinvesta munzvimbo, ada kuisa kambani yake yemanufacturing. Kana kusina mvura zvinodzorera vanhu kumashure. So imwe nyaya tinoda kuti tikurukure nezvayo nemastakeholders tichitsvage solution inyaya yemigwagwa yedu. Haina kumira zvakanaka. Mukada kutarisa outside Harare, Bulawayo, chitungwiza ndo imwe nzvimbo ine motikari dzakawandisa kwazvo. Ine motikari dzakawandisa kwazvo. Bati zvatiri kuwana kubva kuzinara zvishoma kwazvo asi kuenderana nezvatinazvo. So tinoda kuti vagari vange vachinzwisisa mastakeholders anga achinzwisisa, toita kukanyaurangana, toita kuti tionesane kuti how do we move forward, tivandudze migwagwa yedu ive trafficable, tidile nenyaya yemvura. Munoziva kana pasina good road network system, vanoisa mari or mainvestor haakwanisi kuuya munzvimbo yedu. So tinoda kuti tiite come up with my solutions anoita kuti guta redu riendere mberi mune zvakanaka.
Indava iyi munoda kuita zvarini, Mayor Michael?
Tichapedzisa pane maprocesi atiri kupedzisa secouncil kurova kuti October watiri kupinda uyu. Tofanira kuti tinge tine nhaurirano nemastakeholders yeindava yatichatari indava yekukurukura nyaya idzi mbiri idzi, nekuti inyaya dzakakosha dzine chekuita neugaro hwevagari.
Avo vange vari meya veguta reChitungwiza vaLove More Michael vari parunhare kuChitungwiza neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA iri kushorwa zvikuru nevamaindastry avo vanoti ZIMRA haisi kuita basa rayo nenzira, izvo zviri kukonzera kuti vanhu vapedze nguva refu vakamirira kudhindirwa magwaro avo pamabhodha. Izvi zvakataurwa nomutevedzeri wasachigaro cheZimbabwe National Chamber of Commerce weHarare vaAmiel Matindike. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hello Studio 7, ndinoitwa Melini Musona. Kutsvaga baba vangu vanonzi Neftari Musona, vakatisiya tichiri vadiki. Vakaenda vachi kuMozambique, vakabva vachiti ndokuenda kuMozambique kubasa. Kubva gore iroro ravakabva hatina kubvira tavaona. Ndiri kuvatsvakawo vanozivawo history yavo vanongondiudza. Munondibatawo panhamba dzinoti +27 76 11 05 93 5.
Nzwai kamukoma tanonoka, maswira sei. Chinhu chiri kunetsa ndichocho mukoma Hwande neyana mukoma Jonga, chekuti mukuru wenyika chai chai anonzi mukuru wenyika anomira kutaurira nyika yese kuti hakuna chichaitwa, hakuna kutsika madziro. Ko kana akahwina akazviri pachena ane masapota achizva kuti anodiwa munyika, ko chiri kumuvhundusa chii kuti vanhu vadzokere kuno kumaelection kana kuti vaite nhingirikiri vagare pasi? Mukuru uyu ari kunyumwei zvinovhundutsira nyika dzese kuti sei ari kunyumwa? Atisi vana vadiki vana veZimbabwe zvika kuti zvokuswera achivhundutsirwa nepfuti zviya 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 nezvekudhara zviya zviya. This time tiri kutopinda mustreet ende tiri kutopinda tiri kutoti mabhodha tiri kuvhara. This time ende tiri kutonhingirikira chaizvo chaizvo. Ende kana tichiita 5 years tichiita izvozvo, tichapedza 5 years ende munangagwa achatonga, asi kutonga kwachoka achatonga achichema. Nyika yacho ndizvozvo zvokuswera achidzingirirana navanhu izvozvo. Kana akahwina kose ari kuswera achisunga vanhu achimbunyikidza vanhu. Be careful varume vefazi, da kuvataurira chokwadi. Vakomana vari kushandiswa vefazi avo. Nyika ikangoenda nepamwe kuti yanaka chete, ticharamba takashinga. Asi nyika ikaita zvakanaka, tichatsvagana kusvika tavanana nomumusena nomumwena nomumwena tichatsvagana. Taihenyu zvamuri kuti ashandiswa muchitsvaga kudya nenzira yeropa revamwe vanhu. Tichatsvagana, don't worry. Chandokurudzira vana veZimbabwe, musaneta. Ngatiregei kuneta, handitambei tichirwisa kusvika tavana rusununguko. Ndatenda mazviita. Baba chinokurei. Amen.
Makadii kuashamararo Studio 7 kusangisa vateereri. Ndadambotsigirawo murume uyo atanzi vari kutungamira nyika yezvinoizvi vavezana wamadhikiteta ichokwadi. Nomutsigira zvokuti wachamisa hongu wakaedza nepaanokwanisa napo. Asi zvaari kuita izvi zvaangakwanisa kubvisa mhandu dzakaita seidzodzizi. Unotida vatotsvaga imwe wei maonaka yekuti vakwanise kuti vabvise vanhu ivavavo. Nokuti kada kuitawo zvokutaura-taura chete hapana chinobuda. Kana gore rese rinopera, 5 years dzinokwana futi, ne5 years futi dzinokwana futi. Asi munhu anenge akwanisa kushandisa chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vaiva vazive kuti ii vana vagumbukawa, svo vanochinjawo maitiro avo. Ehe, haa, ndo mashoko angu chete.
Hallo paStudio 7, zita rangu unonzi Don Van Musona. Ndokutsvagawo baba vangu anonzi Neftari Musona. Vakaenda ndine 2 years vachiti vari kuendawo kuMozambique kunotsvaga basa. vakaenda neshamwari yavo vanovazivawo kana vanoziva history yavo pavari kana kuti pavari kana ivo vachizvinzwa ngavandibate panhamba dzinoti +27714294370 ndotsokorodza zvakare +27714294370.
Aiwa, uyu anonzi Ponyati ndiwe ZBC. Murume anonzi Ponyati anotaura naBozhongora na KB. Constable Ponyati uchi ndiwe ZBC, ngasakazi mutorere mapurisa, mutorere ZBC. Akafonera naBozhongora kwamutare chitunhu chakasofa 10 years ago akutaura, isu semapurisa toongorora kutosimudza murume mberi nekuzasi kutaura zvakapusa. Uyu mutauriri weZBC kweroti mutauriri wemapurisa.
Maswera ari pastudio 7, maswera ari pastudio 7. Tinotenda nemanzwa muri kutipa, manzwi akanaka, manzwi ekuti taurira zviri kuitika mukati mwenyika yeZimbabwe. Eya, inini ndinobabva kanyi kwemene, ndoda kukomendawo pane zvakaitika. Ndinobva kanyi kwatamandai mudiriro. Mudiriro, ndoda kutaurawo pamaringe nezviri kuitika muZimbabwe zvekudonha kwendege nevanhu vekuIndia kunze kwenyika vechemuZimbabwe zvitora mare, vane veZimbabwe tichingochema sekune sikati. Saka amunangagwa vari kuti havasi kuda varungu, asi vari kubvisa kuIndia vachiunza kunoko vanhu vatema here kana kuti varungu.
Imi vanhu veZANUPF, siyai sistemu yenyu yekuti pese pese hei vana veZimbabwe vari kufara hei vakuda kuvaka nyika. Hatisi kumbofara plus hatiwirirani nemi. Tirikuda election itsva, election yakajeka. Kana imi musingati nebato renyu, regai vanoita vaite. Tine mapato akawandisa, ngaaite election imi musipo. Tagara hatina basa nemi kuti ndimi problem yeZimbabwe. Regai vanoita vaite. ZANUPF haisiwo bato regari muZimbabwe. Election yaitirwa ZANUPF inoitirwa vana veZimbabwe. Regai vanoda vaite. Kana musingadi imi regai nebato renyu.
Ine choto ndinedza ka. Handitoshaya kuti ZANUPF inongotsigira kana kuti inongokakavara. Chairi kukakavara ndikutochishayiwa ino. Inogoramba sei kuti sarudzo dzidzokororwe. Ingawa ndo vakanaunza vanhu vakati kana sarudzo dzisina kufamba zvakanaka, tinodzokorora musi wa 2 November 1. Saka apa chii chakukonesa kuti dzirege kudzokororwa? Ngadzidzokororwe. Kana vakahwina ka, vanongohwina ka futi. Kana vakahwina. Asi kana vasina kuhwina ka, ndopa zvichaoneka futi zvekare kuti havana kudi. Havada kuhwina, vakapirira. Ende zveshuwa vakatopirira. Sarudzo ngadzidzokororwe. Ngadzidzokororwe sarudzo. Vanhu ava ka, maitiro avo haana kunaka. Tatenda hangu weStudio 7. Svitsai shoko iri kwaari ED kuti wakati iwo musi wa 2 kana zvisina kufamba zvakanaka, musi wa 2 sikudzokorora sarudzo. Saka pauri kuda kuzama kuita sei kana uchiramba iwe kana kuti ZANUPF ichiramba, muri kuzama kuda kuti chii? Hatina kugutsikana. Hatina kugutsikana. Rabirira ngatidzokororei sarudzo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99 nezuro. Vakata ndivo mutungamiri weAmerica wechimakumi matatu nemapfumbamwe 39. Vakata vakatambira matsamba ekuvakorokotedza anoita zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu kana kuti 17,500. Mumashoko avo kuna vakata, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati vakata vanongova mweya nemwoyo wevanhu veAmerica, vachiti ivo nomudzimai wavo vari kunzwa kukudzwa zvikuru mukushanda kwavakaita navakata. Ndiri muWashington DC, ndini Taronoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.